muriro wekodzero dzevanhu vabatla tambo vanoti matunhu eulawayo mateveland north nemateveland south ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato rezapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo pakaitwa mubatanidzwa pakati pezapu nezanu pf mushure mechibvumirano cheunit accord muna 1997 vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera zanu pf asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota
musoro nekusainirana pasi kwechibvumirano cheunit accord che 1987 election yakazopera ya 1990 kunosvika mugore ra 2000 vanhu vangovhotera bato rezanu pf nekuti pamfane mubatanidzwa pakati pf zapo nezanu pf asi chatakaona chimwe ndechekuti kubva mumaelection ya 1990 kunobata election ya 2000 vazhinji vevanhu vematevereni vangasingachavhoti pachavo patingati nechionge inganzi vhota apanzi izvi zvanga zvakukonzeresa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera nekuchitanga vari vanhu vangagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanhu zvaitika izvo tingati hondo yegukura hundi yakaburaisa vanhu vazhinjisa zvikurusa savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera
vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa remdc hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra 2000 asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapa mukana kubato rezanu pf vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira rimwe bato remdc vanoona bato rezanu pf richiwedzera zvigaro zvarinazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende
izvozvo zvingapedzisira zvaomesera bato remdc alliance riri kutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare matsitsa zvikuru sakakatarira nyaya yekuti zanu pf yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections ati kupinda a2018 muprovhinsi yakaita seyematebelele north ndoona kunge bato rezanu pf ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa ariinaro ari 7 kwaiko zvino ringapedzisira rakwanisa kusvikana masitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato rezanu pf zvikurusa nekuti iro ndorine mari zhinjisa iko zvino zvakare vari kuena hurongwa huzhinjisa hwokuti hatikuti vari kusumudzira pfundiso yevanhu zvikurusa achitaura nyaya yavo yeindigenization
nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vavincent chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti mdct yavachamisa nemubatanidzwa wayo wemdc alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reulawayo kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo
somuono wangu ndingangoti bulawayo constituency handiinyanyi kuona zanu pf ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichiihwina nomutsindo
dunhu reulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate ukuwo dunhu rematevereland north rine zvigaro 30 zvedare reparamende kwoita zvigaro 6 zvedare resenate zvinove zvimwe chetezvo nedunhu rematevereland south pari zvino bato rezanu pf rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu rematevereland south umo rakatora zvigaro zvose muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa pauniversity of pretoria musouth africa vatyanai masiya vanoti pamatunhu matatu ematevereland dunhu rematevereland south ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri
kubva 1980 kumaelections maviri chete ya 1980 na 1985 ndo atingati pati imwe chete yakakunda mumateberen south makore emaelections achiteverana iri zapo asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuhwiniwa nepati yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei
vamasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana-siyana anowanzovhotera bato ripi kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichave dzekutanga dzichaitwa varobert mugabe namushakabvu moge mushangirai vasimo mudariro vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu
ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nepari rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyo kuridya muhondo yedu yatakarwa tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona kuti gore rinoratava 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.